Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 22 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti paitwe nhaurirano nevamapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huchiwira pasi. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti nhaurirano dzakanaka chose, asi vanoda kuti vose vakasungwa mhirizhonga vatange vabviswa muusungwa uye kuti hurumende iripe vakaurayiwa mhirizhonga iyi. Vakawanda votambira nemufaro kuiswa kwaitwa mabhazi mumigwagwa vachiti vave kubvisa mari shoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murongi wekufambiswa kwemabasa muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vari mumiriri wemukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuita mhirizhonga uye kukurudzira vanhu kuti varatidzire. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare raMagistrate Mugweru, amai Charity Maposa, varasa chikumbiro chavaChibaya chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba. Amai Maposa vati hapana zvange zvasanduka panyaya yavo kubvira musi wechina, apo vakarambirwa chikumbiro chimwe chete pavakatanga kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesection 187 vachinzi vakaita mhirizhonga uye vakakurudzira vamwe vanhu kuita zvemhirizhonga. VaChibaya vakasungwa nemusi wechitatu uye nyaya yavo iyi ndeimwe yenyaya dzine chitsama dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown svondo rapera dzakanzi dzichatongwa nechimbi chimbi. Nyaya yavaChibaya yakatanga kutongwa nemusi wechishanu vachiramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaita musangano pamba pavo nedzimwe nhengo 15 dzevechidiki dzebato reMDC vachidzikurudzira kuti dziite mhirizhonga. Asi mutongi wedare akaramba kuti vaChibaya vabvise mari yechibatiso achipa zvikonzero zvine chitsama kusanganisira kuti mhosva yavakatarisana nayo yakakura zvikuru uye vaizogona kukanganisa vafakazi. Kutanga kutongwa kwenyaya iyi kwakambotsviriridza kwetara vaChibaya vaReginald Chidawanyika vachipikisa nyaya yemuchuchisi yekuti vaive nevafakazi vaviri avo vasina kukwanisa kuuya kudare vachinzi vaive vasisawanikwe kwavaive. Muchuchisi aiva akumbira dare kuti apiwe kusvika nezuro kuti vafakazi havagounzwa kudare, asi nezuro wacho havana kukwanisa kuuya zvekare nechikonzero chimwe chete chekuti vaive vasiri kuwanikwa. Nezuro muchuchisi akaita zvechimwe chikumbiro chekuti nyaya iyi iendeswe mberi kusvika musi wa28 ndira svondo rinouya. VaChidawanyika vakazoitawo chikumbiro chekuti sezvo muchuchisi ainge asina kukwanisa kuunza vafakazi vake panguva yaive yakatarisirwa, vaChibaya vaifanirwa kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso. Vakatiwo kuti vaChibaya varambe vari muusungwa kwakamirirwa vafakazi vanogona kuve vasiri vechokwadi kutyora kodzero dzavo. Asi muchuchisi akaudza dare kuti kuchitariswa mafambisirwo akanaka ekutongwa kwemhosva uye udzamu hwemhosva yavakatarisana nayo hazvinganzi vaChibaya vari kutyorerwa kodzero dzavo nekuramba vari muusungwa achiti vange vasati vagara muchitokisi kwenguva inganzi yakareba. Mutongi ati anobvumirana nemaonero aya akati vachibaya vanogona kukwira kudare rehigh court kunoita chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso. Zvichakadaro, mumiriri wechiundura mudare reparamende variwo sachigaro weboka revechidiki veMDC mudunhu reMidland South vaLivingston Chimina nezuro vakarambirwawo chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patekile Musipa. Kutongwa kwavachimina avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neyavachibaya kuchaenderera mberi nemusi wechipiri svondo rinouya uye gweta ravo vaBrian Dube vati vari kukwirawo kudare reHigh Court. Sachigaro weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti bato ravo rine nhengo dzeparamende nhanhatu dziri muusungwa uye vamwe vari kutsvagwa nemapurisa. Vatiwo pane vatsigiri vebato ravo vanopfuura mazana mashanu vakasungwa munyika mose mushure mekuratidzira kwakaitika svondo rapera zvichitevera kurudziro yakaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Mutauriri wemapurisa munyika mose amai Charity Charamba vanoti vanhu vanodarika mazana manomwe kusanganisira Pastor Ivan Mawarire vakanga vasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vamwe vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko. Vose ava vari mutirongo. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Gweta riri kumirira vamawarire amai Beatrice Mutetwa vakaudza vatori venhau muHarare kuti zviri pachena kuti munhu wese akasungwa mumhirizhonga yakaitika svondo rapera ari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, izvo vakati zvinhu zvinoshamisa pakatariswa nyaya dzemitemo nekodzero dzevasungwa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vanhu vakawanda muguta reHarare vanoti vari kufara zvikuru nemabhazi ezupko akaiswa mugwagwa nehurumende vachiti izvi zvaita kuti vemakombi vaderedzewo mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mugari wemuchitungwiza vaFilimon Jambaya avo vanoshandira muguta reHarare vati mabhazi akaiswa nehurumende ari kuita $50 parwendo, inova mari iri nani zvikuru pane yavanga vachibhadhara kune vemakombi.
Taikwira $4 from Chitungizo to town. Iko zvino takwira $50 zviri reasonable.
Vajamba yavatiwo kunyange hazvo kupinda kwemabhazi aya mumugwagwa kwarerutsa mari yavanobvisa pazuva kuenda kubasa. Vati kuvepo kwemasoja nemapurisa akapakatira zvombo mumabhazi aya kunovhundutsira vafambi.
Dho avo mabhazi akaiswa pamugwagwa nehurumende anenge kuchisidzira kainawo. Ndozvimwe zvinhu zvinoita tisakwire mabhazi aya pakuti anofamba ane musoja anenge akabata pfuti. Saka zvinhu zvakangodaro zvinhu zvinongoisa kakuvhundutsira mukati matiri.
Hurumende yakati mabhazi aya achafamba akachengetedzwa kuitira kuti asavhiringwe nevaratidziri vanga vachitsutsumwa nekukwira kwemafuta edzimotikari. Mugari wekuWaterfalls amai Sofia Shiri vatiwo mabhazi aya auya panguva yakanaka sezvo vanga vachiomerwa nemari dzemakombi. Amai Shiri vakurudzira hurumende kuti iise mabhazi akawanda mumigwagwa.
Kuuya kwemabhazi kwakanaka uye kwaratidza kuti hurumende ine chishuvo chokugadzirisa matambudziko atanga tichisangana navo sevafambi, sezvo vanhu vemakombi vanga vachingokwidza mitengo yavo pavadira. Kukanaya isu vagari vekuWaterfalls vaitonzwa zvinzi $2 kana $3 zvichingoenderana nekuti hwindi musi woyaamuka ari kudivi ripi repamubhedha. Asi dambudziko riripo nderekuti sekwedu kwatinogara uku kungori nemabhazi mashoma. Ndingati ndaona mabhazi maviri chete.
Mumwe mugari wekuBloomingdale kusina mabhazi ari kufamba vaStanford Nyatsanza vachema-chemawo kuhurumende kuti dai aisa mabhazi aya kunzvimbo dzese dzinogara vanhu.
Chirongwa chakanaka chaizvo, asi inini semugari wekuBloomingdale kuAshton Park handisiri kufara nekuti mabhazi iwawa hatisi kumaona oba. Dai auyo ikoko zvekutanenga chifamba muna Harare Drive. Kufamba toenda kuna Harare Drive tokwirawo mabhazi iwawa. Zvinotiitira zvakanaka because makombi izvo zvari kuti charge mari dzakawandisa chaizvo. It's like inini tiri kutochargewa $2 mamwe $50 asi tikaonawo mabhazi aya akatichargewo madhora upenyu hwedu pamwe ungatiitiro zvakanaka.
Kuuya kwemabhazi aya kwaitawo kuti vemakombi vaderedze mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Vachitaura nestudio 7 parunare, munyori musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators Vangoni Katsvairo, vati nhengo dzesangano ravo dzaderedzawo mari kuitira kuti varambe vachitakura vanhu. Asi vakatsvairo vati mari yavari kubvisisa vanhu haikwani kuti varambe vari mubhizimusi, vachiti zvinhu zvinodiwa pakuti motikari dzavo dzive pamugwagwa zvinoda mari yakawanda. Vemabhazi aya vari kuwaniswawo mafuta nehurumende kuitira kuti veruzhinji vakwanise kushandisa mabhazi aya nemari dziri pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaema Somunangagwa nasi vakurudzira kuti paitwe nhaurirano nemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huchiwira pasi. Kurudziro iyi inouya apo veruzhinji vakaratidzira munyika yose svondo rapera vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pamashoko avanyora padande mutande reTwitter nhasi, mushure mekupinda munyika mambakwedza vachibva kunyika ina dzekuEurope, vamunangagwa vati vemapato ose zvimatongerwo enyika vedzisvondo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vasendeke parutivi kusawirirana kwavo vobatana kuitwa nhaurirano munyika dzavanoti dzakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa vashorawo mauto anonzi ari kurova vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiti iyi nyaya inofanira kuongororwa uye vanenge vawanikwa vari kunze kwemutemo votorerwa matanho akasimba. Mashoko avamunangagwa aya anouya panguva iyo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vagara vachitaura kubva pakaitwa sarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano. Zvichitevera zvataurwa navamunangagwa nhasi, vachamisa vati vamunangagwa vanofanira kuzadzisa mashoko avo nezviito kwete kungotaura chete.
Nhaurirano dzinotaurwa ka nezviito, mashoko haangorosisa kakwana. Munoziva kuti muchishona tinotaura kuti muromo hauzarirwi nerwisi, uye mashoko anogona kungotaura asi asina zviito zvinoaperekedza. Toda muperekedzi wezviito, toda muperekedzi wemabasa. Kana pane nyaya yekuti vanhu vataurana zvakanaka, isu chatoda kuti titaurirane. Haisi nyaya yekuti tive nehurumende inganzi yomubatanidzwa kana kutudi. Toda kuti kuve nekutaurirana kwokuti zvii zvinoda kugadziriswa zvinoita kuti nyika yedu isafamba zvakanaka. Nyika iri kurwara, nyika iri kutemwa nemusoro, ine manyoka, ine mudumbu iri kukamina, ine nhono, maoko aya haakazvimba nekuda kwemhirizhonga inokonzerwa nevashoma vadangodya vari vashoma. Saka toda zvinhu zvese zvigadzirwe kuti dambudziko redu nderei. Tine kwashi, kwashi yeguta ruzhinji, tine kwashi, kwashi yerusununguko, tine kwashi, kwashi yebudiriro, tine kwashi, kwashi yerubo rwevatungamiriri. Ndozvatoda kuti tigadzirise izvozvo kuti nyika iende mberi. Ndo nhaurirano dzatoda kuti dziitwe. Ndosaka ndakataura kare kuti uyai tive negapu renyika tikambure tese nekuti kukanyaurangana.
Mutungamiri wehashtag Tajamuka vapromisi mukwananzi vatiwo panofanira kuvandudzwa mitemo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere nhaurirano idzi dzisati dzaitwa.
Takabvira kare chitiva munangagwa ngavadaidzire hurukuro yenyika apo pavachadaidza munhu wese kuti auye vanhu vaungane vataurana maererano nemamiriro yakaita nyika. Kutaurana uku kunofanira kusanganisa nyaya yekuti bumbiro remutemo rakagadzirwa muna 2012 rigadziswe riimplimentwe rigova ndiro rinotonga nyika. Nyaya dzemidhia, nyaya dzeelection, nyaya nedzepolitical reforms zofanira kuti dziitwe kusati kwaitwa anything panhau yedialogue iyoyo.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vati havasi kuzopinda munaurirano idzi, kana nhengo dzebato ravo dzinosanganisira nhengo dzeparamende, dzikaramba dzichisungwa dzichipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Vanhu vane chitsama vakafa mukuratidzira kwakaitika munyika svondo rapera, vamwe vakasara vakuvara, vamwe vari muupoteri, uye vamwe vakasungwa.
Ndozvatataura kuti hatigoni kuita nhaurano mumwe akasungwa muromo, mumwe akasungwa maoko. Nyaya dzekupomerana mhosva dzenhema, kungoti wati woita hwembada yoda kudya mwana yotanga kuti iwe wakunhuwirira kunge mbudzana, hatizvide izvozvo. Hapana akapara mhosva, maMP kaya haana mhosva dzaakapara. Zvakaitika izvi hazvina kuitwa neMDC.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vavekezela gumbo vati zviri kutaurwa navamunangagwa izvi kungotaurawo kwemunhu apererwa, sezvo nyika dzekunze dziri kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Mashoko avamunangagwa anopesana nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, avo vakati havasi kuzoomba hurumende mubatanidzwa neMDC, vachiti vachamisa vanofanira kutanga vacherechedza hurumende yavamunangagwa. Asi vachamisa vanoti bato ravo harisi kuda kuumba hurumende mubatanidzwa kuburikidza nenhaurirano idzi, asi kuti riri kuda kuti nyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo itaurwe nezvayo munhaurirano idzi, pamwe nematambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kubata vemasangano emakereke kutinzwe kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vanhu makumi maviri nevasere vanga vatizira kune imwe imba vachienda muupoteri kuHatfield kwavanga vachirapwa vari zvitevera kurohwa mudzimba kwavanonzi kwakaitwa nemasoja mazuva apfuura vanonzi vasungwa nemapurisa vari muupoteri umu. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi zvakare.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vanhu ava vakudzai kadzere, vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Search warrant yanga iripo yanga iri vakuru vebato reMDC vatisingakwanisiri kuti vatisingakwanisa kuti ndivadome nemazita. Saka mukutsvaga kwavanga vachiita vakuru veMDC ava vazongowanikidzawo maclients angu ari ipapo, ndokubva vangu vabatanidzirawo ndokubva vavasunga. Saka ava vanhu vasina mhosva, ende chinonyanya kuti kashikamadza ndechekuti vanhu vangu vachitorapwa marwadzo ekurohwa kwava kamboitwa nemasoja ndokubva varohwa futi zvakare. Saka tiri kunetsikana chaizvo kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika. Ende nyaya yacho yazonzi iri kuenda kudare, ende pane vasungwa ava panewo vana vadiki 4 vatingati vari pasi pemakore, vane makore 18 zvichidzika pasi.
Angano anoshanda akazvimirira vemapato anopikisa pamwe nevedzisvondo vari kushora chisimba chiri kushandiswa nehurumende pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji munyika nemasoja. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa amai Cherit Charamba kutinzwe kuti zvinhu zvafamba sei. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa svondo rapera zvitevera mhirizhonga yakaitika mukuratidzira kwemazuva matatu uko kwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dziri kuswera dzichioneswa ndondo nemapurisa ayo ari kufamba achipinda mudzimba aine mauto anenge akapakatira pfuti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuAfghanistan vabvuma nhasi kuti kurwiswa kwakaitwa nechikwata chinopfurikidza mwere wechiTaliban nezuro pamuzinda wemauto muKabul kwakakonzera kufa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu uye vamwe makumi mashanu nevasere vakakuvara. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vapika nhasi kuti havasi kuzobvuma kune zviri kudiwa nebato remaDemocrats, nekudaro vacharamba vakasimba nenyaya yavo yekuti vapiwe mari yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Izvi zviri kuita kuti mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aramba akavharwa. Kuvharwa uku kwapinda mwedzi wepiri vaTrump vachinetsana nebato reDemocratic Party. Zvitoro zvakawanda munyika zvavhurwa nhasi mushure mekuvharwa nemusi wemuvhuro apo pakatanga vanhu munyika kuratidzira vachiti havasi kufara nekuwedzerwa kwainge kwaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mhirizhonga yakazoitika pachiurayiwa vanhu nemauto nemapurisa uye kupwanya kwezvitoro yasiya Zimbabwe yadzokera mumatope munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfeland Jabangwe, vanoti kubva zvakatanga kuvharwa masaisai eInternet nemusi wechipiri svondo rapera kusvika nezuro, vemabhizimisi vakarasikirwa nemari iri pakati pemamiriyoni makumi manomwe nezana remamiriyoni pazuva roga roga.
Mari inokwanisa kana kusvika 70 to 100 pazuva rimwe chete nekuti ndo zvikare zvagadzirwa imomo. Pamusoro peizvozvo tinozowedzera kuti vemabhizimisi vakazorasikirwa vakapwanyirwa vaya ndo vakazowedzera kurasikirwa kuya.
Mashoko aya atsinhirwawo nemutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDanford Mutashu.
Tikatarisa kuti sekta yevezvitoro yakakura zvakanyanya uye ndo imwe yemasectors akamisa ikonomi. Saka mukutakurudza kwatiri kuita somuenzaniso vechopis supermarket, zvitoro zvavo 9 zvakapwanywa uye zvina zvakabva zvapwanywa zvikapiswa.
Vamutashu vativo bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakarasikirwawo nemari yakawanda zvikuru sezvo vashanyi vazhinji vakati vainge vasisakwanise kuenda kuZimbabwe nekuti munyika mainge maberekera ingwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvichanetsa kugadzirisa upfumi hwenyika. Matambudziko emunyika aya akapawo kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vadimburire panzira rwendo rwavo rwekuenda kuDavos, Switzerland. KuSwitzerland kwaitwa musangano weWorld Economic Forum uyo wakakosha zvikuru. VaMnangagwa vaimbenge havo vaenda kune dzimwe nyika dzakaita seRussia, Belarus, Azerbaijan neKazakhstan kunoedza kukwezva vemabhizimisi vekunyika idzi kuti vauye kuZimbabwe. Hurumende inoti yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda nenyika idzi zvikuru mumapazi akaita semigodhi uye zvekurima. Asi Dr. Kanyenze vanoti havaone nzendo dzakadai dzichibudirira kana munyika musina kugadzikana.
Hachizi chinhu chitsva. Vakamboenda kuChina vakaita ma18 maagreements tikati hokoyo. Nyika yazonaka manje. Taudzwa kuti zvatofaya. Vakaita mamwe neRussia epaGreat Diet kuchera zvicherwa. Pamakampeni maelection taitoudzwa kuti kune 20 billion yatonzi yakamirira kutopinda munyika munomu yemainvestments. Asi nanhasi hapana chatiri kuona. Zvinoratidza izvo kuti vanhu vanounza mari yavo vanoda kutanga vaona kuti zvinhu zvakagadzikana here vasati vadyara mari.
Kunze kwekuedza kutsvaga rutsigiro kunyika dzekumabuda zuva kweEurope, Zimbabwe iri kudawo chikwereti chemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kubva kuSouth Africa. Dr. Kanyenze vanotiwo nenhoroondo yeZimbabwe kusabhadhara zvikwereti zvinonetsa kuti South Africa iikweretese mari. Kupedza matambudziko akasangana nenyika aya, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muZimbabwe munofanira kuva makagadzikana nekuti vanoda kuuchika mari yavo havadi kuisungirira pagumbo rengwe. Sangano reCongress of South African Trade Union kana kuti COSATU nezuro rakabatanidza masangano akazvimirira anopfuura 15 kuti vaze kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Solidarity Network kana kuti ZSN iro richange richitungamirira mamwe masangano aya rabudisa gwaro rekuti kuchave nekuratidzira kukuru kutanga kwemwedzi unotevera pamuzinda yose yeZimbabwe iri muSouth Africa. ZSN inotiwo pakuratidzira uku mizinda yeZimbabwe ichazenge ichitambidzwa gwaro renyunyuto uyewo kuchanyorwa tsamba ichapiwa sangano reAfrican National Congress ANC yekuratidza kunyunyuta nemamiriro ezvinhu aya. Vamunjodzi mutandiri avo vanomirira sangano reZimbabwe Solidarity Forum vati musangano wane zuro wange uchiziya nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisirawo nzira nzira dzekubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutiza kushungurudzwa uku.
Tasangana nasi tichironga kuti toita sei nenyaya yemhirizhonga iri kuitika kuZimbabwe zvikuru ichinyanya kusponswa nehurumende. Saka nekuda kwekumira kwakaita mamiriro ezvinhu taronga urongo hwakati wandei hunosanganisira kuita March yatinofungidzira kuti tichaenda kuembassy musi 1 February. Tichinopa embassy yeZimbabwe tsamba yekuti dai hurumende yeZimbabwe yamira kuita zvekuchikora kodzero dzevanhu zvavari kuita.
Vamutandiri vaenderera mberi vachiti sangano reZSF parizvino riri kuchengeta vapoteri vanosvika 20 avo vakatiza mirishonga iyi. Vati rubatsiro rwavachange vachipa runosanganisira mbatya nezvekudya nepekugara. Vachitaurawo pamusangano uyu mutewedzeri wemunyori musangano reKOSATU rinoona nezvekunze muzvare Zanele Matebula vakashora hurumende yeZimbabwe vakakurudzirawo masangano ose anomiririra kodzero dzavanhu kuti abatane mukupedza dambudziko iri. Pamusangano uyu mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheWits University Dr. Janet Munakamwe vakatsoropodzawo kudzimwa kwemasaisai kwainge kuchiitwa nehurumende. Vakati izvi zviri kukanganisa kufambiswa kwebasa uyewo neupfumi hwenyika. Vakakurudzirawo hurumende dzekunze, sangano reAfrican Union neSADC kuti apindire munyaya iyi nekuchimbidza pasati padeuka ropa rakawanda.
Tinokumbira ivo vanhu veSADC, AU, Civil Society yemuno muSouth Africa kuti dai maonekwa muchatibatsira nekuti vanhu vafa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kutotadza uraramudzi.
Vaive pamusangano uyu vakabvumiranawo kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa kodzero dzavanhu uyewo vose vari kupara mhosva vanofanira kusungwa vomiswa pamberi pematare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Makadi vateriri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection naATM. Nhasi tiri kutarisa zvinangwa zveve chidiki mukuratidzira kwakaitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Ngatisangadei pachirongwa na8pm. Bye bye!
Sezo nguwa idi apera erga itimbo tarisa misore nao zvakare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vakurudzira kuti paitwe naurirano neve mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huchiwira pasi. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti naurirano dzakanaka chose, asi inoda kuti vose vakasungwa mirizhonga iyi kusanganisira vakuru veZCTU, vamwe vemasangano akazvimirira oga uye nengo dzaro dzedare reparamende dzibviswe muusungwa, uye kuti hurumende iripe vakaurayirwa vanhu vakaurayirwa hama dzavo mumirizhonga iyi. Vanhu vakawanda vanoti vanotambira nemufaro kuiswa kwakaitwa mabhazi migwagwa anosanganisira eZupco nemamwe evanhu vakazvimirira havo, vachiti izvi zvaita kuti vabhadhare mari shoma dzemakombi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kupinda kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Uye vatereri musakanganwiwo kuti munokwanisa kunzwa nhau dzedu mangwanani ega ega kubva nemusi wesvondo kusvika musi wechishanu. Nhau idzi dzinenge dzichitanga na6 mangwanani. dziri dzeshona dzodzotiwo na 6:30 dzendebele. Iko zvino ndokusiyai muina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isika kisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe ezenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
Kune 5-point plan yakhe njalo ukhuluma ukuthi kufanele kuphele ukulandelwa komthetho ekuqaleni ngempana kokuthi lokho kwenzakale. Kwenze mhlamisa sekubeke egcekeni kwesikhathi eside futhi kube lokukhulumisana kokuthula kulokufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenze.
Kodwa umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababothiwe kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Ababili ababothiwe kuthengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipolisa balwelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxusa inkokheli zamabandla ezombusazwe, inkokheli zenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe ezivimba intuthuko yomnotho elizwe wona osekusimo esibi okwamagama. Umnangagwa uphindele ekhaya izolo ngesiphangiphangi esebone ukuba isimo lokhu siqhubeka simi manzonzo elizweni, wahle waphambuka kuhambo lwakhe abemele eDavos kweleSwitzerland. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ebhala enkundleni yokukhulumisana ebulenjini kuTwitter, uMnangagwa uxwayise inkokheli zababandla atshiyeneyo ezenhlanganiso ezizimeleyo labanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha, zibuye bahlale phansi kukhulunyisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kunkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube nodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota owaziswe nguye uMnangagwa engakasukumeli ukubhekisa emazweni watshiya elizweni sokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi lokulimala kakubi kwabanye. Abanye babhidlizelwa impahla namavinkili ngeviki edluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo lilunga lohlangothi lwabatsha kuZANU-PF olo Youth League, yena wamukele inkuthazo kaMnangagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza, wayethilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezinqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizakhupha iZimbabwe edonsini lolu esizithola siphakathi kwalo.
Ependula unkulumo kamongameli Mnangagwa uchamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwaliswe ngezenzo hatshi ngamazwi wodwa. Lokhu kugcizelele lulunga le-MDC elimele iMathebeleland North edalele iSenate unkosikazi Phyllis Ndlovu othi uMnangagwa akakho umqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana lawo.
Asimthembi sakhuluma laye sathi ngcono kube le dialogue kudala wayala wakukhipha kupress ukuthi akula muntu abela society lamayama organization la society le bandla le MP. So khonoko sokusenzakala njalo sosiyontela ama MP yethu esesiyachaywa evalelwa vele asivumelani lakho kasimthembi futhi. Kumele ukuthi yena sina sivumelane laye sibe le dialogue esizakusala sivumelane laye sina sivumelane sodwa ukuthi singathini ngakho nothi yena ukuthi asitele ukuthi senzini ngoba wayehluleka kudala khathe sekuphinde isibili ukuba kwabantu abantu labana kabasoze bareplace lutho khathe sishiyatshontshela ama-MP siyabulawela abantwana siyatshontshela ezindlini asila ukuthi singayenza njani.
Kodwa uMnangagwa uthi kulusizi ukuthi amasosha aziphathe ngendlela engalunganga ngeviki edluleyo esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini wezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweHarare lakoBulawayo amasosha kade ihamba ingenela abantu emizini yabo bebatshaya lokubahlukumeza lalapho behlangana labo bezihambela. Iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingapheleli emlonyeni kuphela kodwa izenzo zakhe lazo zibe mqotho ekumayaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamasosha elizweni. Abayizinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Maringose wenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxola lokukhulumisana omlotha kwalabo abalemibono etshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona uqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona where there is unity, God commands a blessing. So ukuze ilizwe lethu libusiswe abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi come let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayeyisikhulumeli sekomishini yayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKhalime Mohlante icubungulwa ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kwele Zimbabwe lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leyayidingisisa ngodlakelo lwabakhona yatsho ekucineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi laphakathi. Ngakho ke siyacebisa ukuthi bahlangane bakhulumisane baqede inhlupho zabo. Labe izindaba labo babhale ngendlela eseqinisweni. Ngakho ke lokho okwenziwayo sithemba amabandla azakumukela ukuze kukhulunyiswane abantu baqede bendawonye uhlupho lolu esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osumadolonzima kanye lengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni esimimanzonzo ezifana nakwezempilakahle udokotela bekhalela umsebenzi kwezemfundo ababalisi bekhalela umsebenzi izisebenzi kakhulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni okuyikho okukhokelele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edluleyo abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiweyo kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa usichasisele okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zebandla lakhe.
Osegcekeni ukuthi abantu abakuthiwa basemthethwindaba kuyazakala ukuthi bekungalandelwa umthetho indlela kade behanjiswa ngayo emajele, njalo lokubotshwa abakwenziweyo kakula kutshengisela kokuthi baboshwe ngendlela eqondileyo esikhathini esiningi boye ukuthi uhulumende ubefuna kube ngale ndlela. Kukhulunywe ngamanye isepha amaningi namareporti amaningi awezinto ezitshiyeneyo. Ngalokho kusegcekeni ukuthi lo imithethwandaba isetshenziswa njengehlangothi lukahulumende olokuthwalisa nzima abantu ngendaba yokuthi bekulokutshengisela babotshele nje ukuthi bengasibo bantu bakahulumende. Ngaleyo ndlela akufanele kube njalo. Lokhu sikutsho ngoba nangesikhathi sokubuswa ngabelungu bekuvele kusenziwa ukuthi abantu bebebotshwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje kuphume umbhalo obhalwe yiZimbabwe Human Rights Commission evela nalo president ezimthamisa ukuthi lokhu kwakwenziwa into eziningi azenziwanga ngendlela esemthethweni.
Lingezinye indlela likhole ukuthi kubotshwe abantu ababegqekeza ezitolo kumbe ababephehla udlake.
Balutshwane kakhulu abantu ababephehla udlake laba abotshiweyo ngoba laba abantu bezengabantu bezanu. Ababulutshwane bangikhona ababotshi ababewotshiwe abafana lo mnumzana uGongwe oweHarare ongumkhokheli wabesintwana kuZANU-PF. Wakhitshwa enkantolo ngokufuna kuka-Vice President u-General Constantino Chiwenga ngendlela engekho emthethweni, njalo elecala alicatshangelisale ngayo lokubulala abantu ababili abasejele ngabantu abaphokusetshenziswa ukuqinisa inkulumo kahulumende yokuthi athi udlakela lwenziwe ngabantu babantu baphikisayo.
Ngezinye indlela nxa umongameli Mnangagwa esithi kukhulunywa namuhla umnumzana Chamisa uyahamba kumbe hayi?
Njengoba ekubeke sobalo umnumzana uPresident Chamisa ukuthi izinto ezifanele ziqinwe izinto une 5-point plan yakhe, njalo ukhuluma ukuthi kade singa ukukhulunywa ngendaba yodlakela lo lwenzakeleyo kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngembala kokuthi lokho kwenzakale. UPresident Chamisa sekubeke egcekeni kwesikhathi eside ukuthi yena ukuthi kube lokukhulumisana kokuthula lokufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe nxa kusenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela etshengisa ukuthi izaphumelela.
Lo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababili ababotshwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa ngesikhathi kutshengiselwa balelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya esebail. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Igqwetha elimele uCharles Thomas oleminyaka engamachumi amahlanu lane 54 isakhamuzi seNjube kobulawayo kunye loBernard Sibanda oleminyaka elichumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula abetheswa icala lokubulala ipolisa ngokuligongoda ngamatshe umnumzana Dumisani Dube Uthi sebelungisile wonke amaphepha okuyafaka icelo semali yesibambiso njalo baza kuyaphanyeka amaphepha la kusasa edalele High Court wobulawayo.
Lo amaphepha abo Charles Thomas sesiyafayela kusasa for iBail High Court basasiqedile iprocess yona.
UDube uqhubeke ethi izembatho zabo sezihanjiswe ukuyahlolwa ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukabi labafakazi kuleli cala.
Ibizo lami nguDumisani Dube, ligqwetha elimele uCharles Thomas lo Bernard Sibanda okuyibothi babulele ipolisa athi lisebenzele intombana kuthiwa ngu-Exon Mawune mhlaka 15 January 2019. Izolo sihambile ikhoti ku-initial remand. They placed on the remand a matter yes, referred to next week. Who's a sneak to one of the CNZP application? I called the Scalibe Pume, the tribe pant, the second line. Our cutters are willing to all names are come out because I'm a police arrest, my investigations. I've got sneaky, I'm a statements, I've got a father, I've got a police at a corner. Lempahla ezithethe kuThomas la kuBernard ngikhona zihanjiswe ku-forensic azikaphenduki so asikaboni impumela yama-forensic investigations but esakwenza sacela ube kusamelele konke lokho bebebisele ezindlini zabo.
Iningi labantu ababotshiweyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. Iningi labo izihlobo zabo azikwazi ukuba babotshiwe kumbe bakuphi ngoba bebebotshwa ebusuku kungaziwa ukuba basiwa kuphi loba nje amajele akobulawayo ebika esegcwele kodwa iziphathamandla zentolongweni azikafuni ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba zibazise ukuba bangaki abantu asebethe babotshwa kulandela ukutshengisela kumbe ukwazisa amagama abo. Kusenjalo abantwana abancane abeliminyaka engaphansi kwechumi lasificaminwe mibili labo babotshiwe kulandela ukutshengisela lokuthunjwa kwempahla ekugqekezweni kwamavinkili emzini ehlala abaningi kobulawayo. Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South uMnumzana Matthew Sibanda usole ukuthunjwa kwabantu ebusuku ethi kubakhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGuguraundi.
Hayi, thina njengabantu bezaphu silusizi ngokwenzakalayo ukuthi abantu bedemonstrator bekhalaza ngezikhalazo zamalungelo abo ukuthi balungiselwe abakufunayo. Ngemva kwalokho sesithola ukuthi abantu sebetshaywa, sebethunjwa ngamasotsha, bethathwa ebusuku, abazinini zabo zingakwazi ukuthi basiwa ngaphi. Lamakhota ababesiwe kiyo lalapho abavalelwe khona abantu kabakwazi ukuthi maze beziye ekhoti bakwazi ukuthi bakuyiphi ikhoti. So siyamangala ukuthi hhayi uhulumende wethu esikwaze kade ngowedemokrasi ekhululekileyo maze senza ngalolu hlobo. So kusethusa thina sesibona singakhululekanga. Thina ngendlela esikuthatha ngayo njengabantu bezaphu kumumo esaphuma kiyo ngama-1987 sesicabanga ukuthi sokuvukile kweGuguraundi 2 ngoba iGuguraundi kwanyamalala abafowethu abaningi ama-members eparty bonke singakwaziyo lakatheza ukuthi baya ngaphi ongazange kuxoliswe lokuxoliswa ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngakuphi sikubona sokufana siyiGuguraundi 2.
UThomas lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exon Mawune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afika wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Amacala abantu ababotshwe ekutshengiseleni kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha abikwa emalutshwana angamela izibotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika ufunge ukuba akasoze asayine ukuthi ingatsha eziningi zikahulumende ezivalwe ngenyanga edluleyo zivulwe nxa abebandla eliphikisayo lama-Democrats lingabe lokhu lisala ukumnika imali yokwakha umduli emngceleni lelizwe le-Mexico.
Inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, $300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu kuchiye umnotho welizwe wona ovele uma ngobongobo usonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zachiwa zingasebenzi ezinye zachiswa. Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi inengi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezibetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezami icebo lonke elokuthi khona ezuze imali ezama ukuthi iyathethenga e-town into ezidurayo khona ngale town ifike ngapha ezithengisa more than 100%. For example laba bama-airtime laba bathenga ama-airtime e-town ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 i-airtime. Isinkwa laso laso bazithenga khona ngale ma-town ngama-$1.50 ngapha e-town bezozithengisa ngama-$3 to $5 ngoba lezi zitolo zadekezwa ukuthi vele akuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto kwangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le mitshina ithathwa into zonke to the last thing vele akusela lutho vele ukuthi uzuqalise kakatsha kuyafana lokuyakhavu lele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza nalokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagqekezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Ngiyabona ukuthi nxa abantu babe ngena estradini babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile intengo yokudla sikhwelile kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi la matitsha phela ayekhalakhale besithi imiholo yabo kayikhwezi kodwa awulalutho olulungisiweyo kutho ukuthi nje izinto azikaguquki zizabe zilokhu zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla baye besithi ukuze bazuze ezintsha bafanele babhadale imali bahlawula imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukwantshintshi lutho nje intengo lokhu ezibheda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupko kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-140 kuphela singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu akusuze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akhona avele emalutshwane. Le singathi ngesikhiwa nje i-public relations izayibuza manje ukuthi bathokozisa abantu kodwa kulamanye ama-routes anjengesithungwisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa izimali zabo ngoba besebesabuthi kumbe bengathathelwa i-business. Ye umunotho phela uvele wona ngokwawo uvele athi ungamanga kuhle yikho phela kulokhu phoxana abantu besixabana bengena esitradini. Umunotho welizwe lethu kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa eMessina leFrancis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi azingeni ezikhwameni zabo oso business abaseZimbabwe, zingena kwezikwanye amanye amazwe, kutho ukuthi umnotho wasuzilungiseke nxa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amele akwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
I-economy ilahlekelwe yimali eningi kakhulu. Singathi abahlandla wonke awe-economy singakhangela labo abathengisa i-airtime, ama-business ngokwawo, ama-bank. Ngeviki ephelileyo i-Confederation of Zimbabwe Industry sithi iZimbabwe yalahlekelwa yi 300 million by estimate ukuthi iyalahlekelwa yi 300 million xa sikhangele into ezabhidliswayo le internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi bahambise izimali. Kwenza ukuthi ama-supermarket avale, ama-banks avale, izitolo eziningi zivale. So i-economy kathesi umbona isebenzimeni.
Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni weDavos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. UNcube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho welizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende. Okwamanje ke sizwe imbono yamalaleli beStudio 7.
Igama ngingu-Rapson Mwale. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu laba ngizwa ukuthi abatshaywa ekhaya, ngoba ilizwe ngeke libuse ngale ndlela, ngoba abantu abadala kabatshaywa, batshelwa ngomlomo. Lokhu kuyasimangaza ukuthi inhlonipho siyaphela kanjani eZimbabwe. Why iZimbabwe singasena nhlonipho? Umuntu omdala katshaywa uyatshelwa ekhuzwe ngomlomo, hayi ukutshaywa.
Yebo msakazi, igama lami ngubusane. Ngiphuma enkayi esigodini sakwaSikhobokhobo. Silusizi kakhulu ngokwenzeka ekhaya. Asazi ukuthi singakhuluma kubani noma singakhala kubani ukuthi abafowethu ekhaya uchuku lolu ababaphethe ngalo luphele bafowethu. Nokuthi uma ngabe izikhona iziphatha amandla ezilaleleyo ezebandla leZANPF bezama ukuthi beyekele into yabo leyo yokubulala abantu leyo. Akabayekele into yabo leyo yokuthumela amasosha ukuthi ahamba ebulala abantu. Amasosha akabuyele enkambeni yawo. Siyacela ngomusa wenkosi ukuthi ngawo uNkulunkulu engangenela eZimbabwe nalabo abantu bezibona ukuthi sebebulele kakhulu. Kambe selokhu kwaqala ukhethe lokho kuchitheka igazi nje ekhaya. Hawu bakithi. Siyacela izikhali phansi, phansi izikhali. Singabantwana beZimbabwe nje sonke, izikhali phansi. Akukho okulungiswa ngokulwa, kuhlale phansi etafuleni kukhulunywe okuhlupha kulungisiswe. Hayi ngezikhali, izikhali phansi bakithi. Amasosha akabuyele enkambeni, amasosha siwaze ngokugcina ukuthula, hayi ukubulala abantu abangahlomile.
Ukuchaywa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasosha lamapolisa into ebuhlungu, ngoba amasosha lamapolisa labo bavele ebantwini, labo inhlupho ezihlupha abantu zihlupha labo. Bayakwazi ubunzima obukhona. Nxa beku-organize i-stay away ukuthi abantu ba-proteste ngokukhwela kwentengo ye-fuel, intengo yefiweli iyafektha labo amasosha lamapholisa. But besingacabangeli ukuthi ubudlelwano bamasosha lamapholisa labantu kungaze kube kubi kangaka. Kufike ezingeni lokuthi amasosha uthole sedubula abantu, amasosha etshaya abantu. Besicabanga ukuthi amasosha nxa ekhona abantu ba protected nqa amapolisa ekhona abantu ba protected kade sekusiba
lawo ke ngamazwi abalaleli be studio 7 ebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande sendichiya u studio 7 live talk lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.